Ya kune mamainazi ari kunzi ari kuri 20 anobata nzira shamba haumai ma gold mine tichangu inawa vatongopuwa maningirikini maletters eretrenchment taku retrenchai saka tatati huisa kuti reason yacho ndeyei ya anotete be on ground tisvike kutindoti tikonzero ndichei zvozvo hama maini iwayo angasiri kuoperatawo zvakanaka patanga chioperata but vangoti all of a sudden saka hauchahwisi kuti chii chiri kuitika
saka havana kupa chikonzero chekuti sei vachimiswa basa
havana chikonzero because vamwe vacho vanga kugara vane ma 6 months mabacklog avo vasina kubhadha kwamasalaries avo saka reason yavo ndeyekuti kambani haisiko maninge maina haasi kuoperata zvakanaka ndo mareasons avari kupa
tiri kutaura pamusoro pevanhu vangasvika nhamba yakadini
vanhu vakawanda because tikatarisa sekushamba kune vanhu vanosvika maybe 200 then how mine I'm not sure but pane vanhu vakawanda nezva vanogona kunge vari over 400 office ma all in all ka vanhu vandi kufungidza kuti vada kudistrenchwaka vanogona kunge vari 800 almost 800 ivanhu vari kunzi vada kuretrenchwa because mine ose iwayo ari kuda kuretrencha egold
panevanhu
vakati wandei chaizvo
pane zvambotaurwa pamusoro penyaya dzemari yavo yavasina kupiwa
vangonzi vari kuretrencha saka ngavamirire kuzopiwa mari dzavo ende vari kutaurwa kuti vamwe ngavamirire maybe for 5 months dziri kutera ndo pachabuda mari dzavo which is not fair because vada kuretrencha ka unofanira kunge vatogadzirira kudini kupa vanhu retrenchment package yavo kani kuti munhu ane backlog kudhara ana kuora kubva kumasure iwavo ndaa kuretrencha oretrencha zvekare hauna mari yacho kuvapa ipapo ipapo which is not fair
zvino sangano renyu rafunga kuti richazvifambisa sei
inini from mangwana I will send someone on ground kuti tichoconfronta manhingirini madirectors iwayo vanyatsotipa information yakakwana kuti chii chiri kuitika because vangoti juma vatangozviona pawekend pakuti kuvanhu ava zvavatonhingirika zvavatomisa vanhu kana kuna vanhu vatipuwa masamba kudaro
pane vamwe here vashandi vasvika kwamuri nenyaya iyi
pane vatataura navo pane vatakomuniketa navo vatotikonfuranta vakatiudza kuti nokune nyaya yakadai iri kuitika saka we are going there
saka munoona sekuti pane imwe nzira here yokuti mabasa avo asamiswa
ya because as you know ka kana vanhu vakambani chida kuretrencha haitangi nekungoretrencha ka inotanga yataura nevashandi because retrenchment inonegotiatwa ka mogara pasi nevashandi motaura kuti no basa redu hachafambi zvakanaka maybe takumbonhiri takumboshanda kana kuti ma2 weeks musati maretrencha ite way for avoiding che retrenchment ndozviri pamutemo hamungotangi nekutangoretrencha all of a sudden mofanira kutsvaga maways ekuavoida that retrenchment kana kuti tinongomuka kupenifit kwaita toretrencha yep negotiate first tiona kuti sure zvinhu zviri kukuremerai kana kuti mongomuka kupenifita retrencha
kune kumwe here kwamuchaenda nechinyunyuto chenyu kana musina kuwirirana nevaridzi vemigodhi
ya isu tikataura navo on ground zvikaramba kureva kuti nyaya tinoita kutsonesa munhengerekeni tinoita kutsonesa kulabor tetotosungisana kana tatadza kutaurana tawirirana